tine chirongwa chatinoti People's Vaccine Campaign chatiri kuita tichishanda pamwe chete neboka rinoita zvedevelopment rinonzi Oxfam. Tofunga munoiziva Oxfam International. Tiri kushanda navo. Chinangwa chedu ndechekudzidzisa mainformal traders neruzhinji rwese kuti zvakanakirei kuti vange vachiwana vaccine yavo. Takanangana nemamembers edu emainformal traders. Tinoona kuti tikawana vaccine yedu tinenge tichibatsira kuvhurwa kweekonomi. Mamarkets edu anobva avhurwa nokuti tinenge takwanisa kushanda tisingasangani nenjodzi yedenda rechirwere ichochi. Then chechipiri tiri kukurudzira hurumende kuti imeke sure kuti kune ruzivo. Vanhu vanoziva kuti kana vaida kundovaccinatewa vanoenda kupi, uyezve kutowane tsanangudzo zvokuti zvakanakireiwo kuti vanhu vange vachivaccinatewa. Nokuti tiri kuona kuti panenge pane gap panyaya iyoyo yekuti vanhu vane information kubva kuhurumende kuti zvakanakirei, uyezve kubvisa manyepo atinoona achiuya pane masocial media kuti vaccine yakashata nezvimwe zvinenge zvichiita uko. Uye tichikurudzira even vemapepanhau majournalist kuti vange vachibatsira kuendesa ruzivo nezvenyaya zvevaccination yecovid.
Muri kutaura imi kuti muri kukurudzira hurumende kuti inge ichifambisawo nyaya yedzidziso yemashoko, muri kushandawo here nayo iyo hurumende muzvirongwa zvenyu izvi?
Hatina kuisiya hurumende. Mukatotarisa mameetings atiri kuita, tanga tiri kugweru mazuva maviri apfuura taitova nevakuru vekanzuru meya wegweru His Worship vamakombe tangatinavo, tangatina representative kubva kuhosi yaDA nemamwe madepartments emuguta regweru rehealth vanga varipo nemanesi aigarwa kugweru General Hospital. Saka tinavo muzvirongwa ichi. Pachatiri kungokurudzira ndechekuti ivo sehurumende vazvitore pachavo kuti vazviise muzvirongwa zvavari kuita, kukurudzira kuti information inge iriko. Ndofunga kuziva kwamuri kuita mukoma jonga kune vanhu vachiri kutotya kutora vaccination nekuda kwedzimamwe manyepo anenge achibuda. Saka ibasa rehurumende semaonero edu atinenge tichiita kuti vaendese information yakajeka. Isusu sema NGOs, sema CSOs, macivic society organization tinongouyawo kuzotsigira zvinenge zvichinge zvatangwa nehurumende. Patakaona kuti panga pane gepi iroro, tinokurudzira hurumende kuti inge ichiita zvinhu izvi nenzira inotaridza kuti tiende mberi.
Muri kungotarisa nhengo dzenyu chete here kana kuti muri kupa kana veruzhinji dzidziso idzi?
Tiri kupavo ruzhinji, asi of course tinenge takandorerekera kunhengo dzedu nokuti munoziva ikonomi yedu yakabatwa neinformal sector. Asi tiri kupa kune veruzhinji, mukatarisa vanhu vatiri kuinvite vanouka. Chero maorganizations andataura vatiri kufambidzana nawo, mamwe achona anogona asina kunangana neinformal sector, but tiri kushanda navo nokuti takaona kuti chirongwa chinofanirwa kuwanikwa nemunhu wese. Ende takaona gepi iroro pamaitiro ari kuitwa zvo nehurumende kuti vanhu vatofanirwa kuchiuya tichibatsira nokuti panga pachileka nyaya yeinformation. Saka yes, takanangana zvedu takandorerekera kumamembers emainformal traders, asi tiri kushanda neruzhinji rwese.